mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 gunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatatu 7683. Gurukota rinoona nezveutano rinoti hurumende ine urongwa hwokuwedzera vashandi vayo vari mubazi rezveutano mari dzavanotambira. MDC Alliance inoti zita rebato iri nderavo uye harisi kutengeswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevashanu 225. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatatu 7683. Nezuro vanhu gumi nemumwe 11 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri 120. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatatu 43 vafa nechirwere ichi. Kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevana 5924. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ine urongwa hwokuwedzera vashandi vayo vari mubazi rezveutano mari dzavanotambira. VaChiwenga vakataura mashoko aya vachishanyira nhandare nhatu kuVictoria Falls nemugovera. Vashandi ava vanopedza nguva zhinji vachiramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro uye kuti vanotambiriswa mari shomasa. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Kudzokera kwevakoti kumabasa kunotendwa zvikuru, zvikuru sei kuti vabati vakakosha zvikuru kuti utano hukwanise kunge huchiwanikwa kune vanhu vose vaya vanotsvaka rubatsiro rweutano hwavo muzvipatara, zvikuru mazvipatara nemakiriniki anenge achitungamirirwa nehurumende nebazi rezveutano.
Munoonawo sei izvo zvimwe zvichemo zvanga zvichitaurwa nevashandi vemuzvipatara izvi?
Chatingangotenda kwavari ndechekuti tinoziva kuti pane zvigozhero zviripo maererano neupenyu nokurarama nezvavanomugove nomubayiro wavanowana uye nezvavakanga vachireva zvekuwana PPE yatoti personal protective equipment kana clothing inenge ichiita kuti ivadzivirire kuti pavanenge vachitarirana nokubatsira varwere vasawana kutatapurirwa chirwere cheCOVID icho chinyangwe zvimwe zvirwere hazvo.
Hurukuro dziri kutaurwa idzi dzakakosha zvakadii?
Chatinongotenda ndechekuti hurukuro nokunzwisisana kunoramba kuchienderera kuitira kuti pakupedzisira kushanda kuve kuno kunoita kuti munhu arege kushanda achitsutsuma uye agozvipira pabasa. Saka zvinhu zvatongoramba nototoziva kuti nyangwe namachiremba vakarevawo zvimwe chetezvo nezvimwe. Saka shuwiro inongovapo ndeyekuti pawane hurukuro nokunzwisisana nehurumende kudarikidza nebazi rezveutano kuti vana chiremba, vakoti navamwe vose vanoshanda muzvipatara nomakliniki vashande mwoyo yavo iri pabasa, isingafungi kuti mangwana mugove wangu chakwana here kurarama kwangu ini nemhuri, sezvinongotarisirwa mushandi wose.
Vanachiwenga vakataurawo mashoko aya mushure mekushanyira Nhandare Nhatu pakuitwa gadziriro dzekuti vashanyi vakwanise kupinda munyika kana kutendererawo vari muZimbabwe macho. Munoona sei nyaya yekuti mabhizimisi akuvhurwa?
Chokutanga chatingakurudzira vanhu kuti vaite ndechekuti vangonzwisisa kuti matanho ose ari kutorwa ekutendera kuti mamwe mabhizinisi avhure kana kuzvikoro kana zvekufamba kwedzindege zvana tourism izvi, hazvirevi kuti chirwere ichi hachichipo kana kuti hachichatapuriranwi pane kuna kuino kwatiri. Munhu anofanira kungorangarira kuona kuti chirwere ichi chiriko, chirwere ichi chinokwanisa kuuraya uye chirwere chinokwanisa kukonzera macomplication akasiyana siyana.
Ko, munokurudzirawo vanhu kuti vaite sei kuti vasatapurirwe icho chirwere ichi?
Zvakakosha kuti umwe noumwe sedunga munhu azive kuti ndofanira kuzvidzivirira, achiziva kuti kune zvose zviya zvakatemwa zvinobatsira kuzvidzivirira zvakataurwa neWorld Health Organization zvekuti vanhu vanofanira kupfeka mamask avo nenzira yakatarwa, akavhara mhino nomuromo. Vanhu vanofanira kugeza maoko nesipo panguva yoga yoga apedza chaanenge achiita kana basa raanenge achiita, nokuti utachiona hunokwanisa kuwanikwawo nyangwe panzvimbo dzakasiyana siyana. Uye kuti tofanira kuti tive nematisanitize maoko edu nenzira inenge ichitarisirwa, masanitizer ari ane at least 70% alcohol inenge irimo. Tinotarisirawo kuti nyaya yesocial distancing yakakosha zvikuru, kuti munhu anofanira kuziva kuti handingogari panzvimbo ndakabatana navamwe takangotsinhana, asi kuti tiite titaramuke nezvinhano zvinokwana 1 meter kana kudarika. Pese patingava takagara, pese patingava patinofamba, zvakakosha izvozvo. Nyangwe mudzimota, mabhazi, vanhu vanotarisira kuti vanhu vangogarawo nenzira inoita kuti vasatatapurirana zvirwere izvozvi.
Vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chitevera mashoko akataurwa nasachigaro webato reMDCT inotungamirwa naAmai Thokozani Kupe vaMorgan Komichi, ekuti bato ravo reMDCT richashandisa zita rekuti MDC Alliance pasarudzo dziri kuuya. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Rwachayo vati zita rebato ravo harisi pamusika parinotengeswa. Vahlwachayo vati bato ravo harina chirongwa chekuchinja zita rebato ravo, vachiti sarudzo iri kuuya icharadza simba reMDC Alliance. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora nasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi, sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa.
Isusu tisu MDC Alliance. MDC Alliance ibato raka sarudzwa nevanhu, ibato ritori nemaresults ari kuzeki, ibato rina president akatohwina election yakatoenda kucourt. Mazviziva president wacho Chamisa vakaita 2.6 million votes, tikaita ma MPs nemasenators, tikaita ma councillors nema nema mayors kumaguta kwese seMDC Alliance party. Tikaenda kucongress tikaita congress dziri from branch level, constituency level, provincial level and national level. Munozviziva takaita congress yedu kugweru yenational, tikasarudza leadership yedu vaona president Nelson Chamisa nevatedzeri vavo nasecretary general wedu waHwende nevamwe vakawanda leadership iripo.
Tiri kuona pamasocial media apa vanhu vazhinji vanenge vari kukurudzirai imi kuti chinjai zita mugoenderera mberi musiyane nezvekurwira zita iri, munoti nazvo?
ifumba zvinenge zvichiuya asi sezvinotaura takabva kuita musangano weekend iyo iyi mazuva maviri tiri ichiita musangano mukuru watinodeedza kuti national executive. Saka musangano uyu wakakumikidza zvikuru kuti tirambe tichiendera mberi nebasa ratiri kuita seleadership. Asi zviripo zvekuti ngatichienda kuvanhu tichinzwa zviri fomo, nekuti zvamunoona manje pamasocial media panosangana vanhu vakati wandei, tinoudzirwa zvekuita nevana vazimbabwe. Ende vanhu, pati yedu haisi pati yepayedhi elect, ipati yevanhu vari pagavano vanotambura vashandi, vana vezvikoro, vagari vakasiyana siyana, madzimai, mayouth, ndo vanhu vachataura, ndo vanhu vachati pabhara ivavo kuti tofamba sei. Kwete zvekuti nhingi wazoti zvakati, nhingi wazonyora kuti zvakati, aiwa ngatiende kuvanhu chaivo chaivo vanometa varidze musangano, varidzi vanova ndo varidze mavhoti 2.6 million atotaura nezvawaya, ndo vari kumamisha uko, ndo vanhu vatofanira kutaura navo, ana mai vedu, vana baba vedu, vakoma vedu nevanikina vedu nehanzvadzi dzedu, ndo zvichatiudza bhara atofanira kuti tore.
Saka pari zvino hapana zvamuri kutarisira kuita here, sezvo takatarisana nemabai elections, munozozvifambisa sei?
Aiwa, isu tiri musangano wakaumbwa kuti tiwine maelections, itagara tichiwina maelections. Maelections kana kuti sarudzo ndo patinoratidza masimba, masimba evanhu kuti masimba tinawo. Saka by-election iri kuuya tichavaratidza masimba chaiwo chaiwo, masimba rinobva kuvanhu. Ofisi yepolitical party iri muvanhu, haisi pamudhuri asi iri muvanhu, ndo patichavaratidza masimba ipapo.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Rwachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe inoti iri kuita nhaurirano neBotswana kuti ibise mutemo wayo unoisungira kuuraya mombe, madhongi nembudzi dzinenge dzapinda muBotswana dzichibva divi reZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Musangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri munhaurirano neBotswana kuburikidza nebazi rinoona nezvezvipfuyo senzira yekutsvaga nzira yekubvisa mutemo uyu, sezvo vanhu vemuZimbabwe vari kurasikirwa nezvipfuyo zvavo zvinenge zvapinda muBotswana.
Zimbabwe neBotswana tinodyidzana zvakanaka zvikuru. Naizvozvo panyaya yezvirwere zvezvipfuyo, hurumende yeZimbabwe iri kutaurira nehurumende yeBotswana kuti igoona kuti tigoona kuti tingagadzirise sei nyaya idzi. So naizvozvo tiri mubishi rekutsvaga nzira inofadza isu tese, nekuti tiri vamwe vanhu vamwe chete tinodyidzana zvakanaka zvikuru. Tiri kutsvaga nzira yekuona kuti tingadzivirire sei kuparadzirwa kwechirwere chetungundu.
Asi gurukota rinoona nezvekurima muBotswana vaka Karabuhari vanoti kuurayiwa kwezvipfuyo ndiyo nzira chete ingapedza kupararira kwechirwere chetungundu.
Bilateral discussion on control of animal diseases.
Nhaurirano pakati peZimbabwe neBotswana munyaya dzekudzivirira kupararira kwezvirwere zvezvipfuyo dziri kuenderera mberi. Asi pari zvino, kupfuura nekupisa zvipfuyo zvinenge zvarasikira kudivi ripi zvaro ndiyo chete nzira ingadzivirira kupararira kwetungundu, izvo zvinofanirwa nevapfuyi kuitira kuti kutengeswa kwenyama yemombe kusakanganiswa.
Vahari vanoti Botswana inopa vagari venyika iyi mazana manomwe mapula semuripo kune avo vanenge vaurayirwa mombe, uye mazana mana emapula semuripo kune avo vanenge vaurayirwa mbudzi kana madhongi. Asi amai Mutsvangwa vanoti hurumende haipi muripo kune varidzi wezvipfuyo zvinenge zvaurayiwa kuburikidza nechirongwa ichi chinonzi chasiya ruzhinji rusisina chekubata. Mumwe muzvinapurazi pedyo nedhorobha reGwanda vaike Moyo vaudza Studio 7 kuti vagari vemisha iri mumatunhu eBulilima neMangwe vari kuchema-chema zvikuru nekuurayiwa kwezvipfuyo zvavo zvinorasikira kuBotswana.
Sevanhu vekuGwanda South, upenyu hwevanhu hwakawanda hwakaririkira pamombe nezvipfuyo zvavo. Saka vanhu ava kana vaburudza mombe dzavo dzakuurawa zvichinzi dzapinda kuBotswana, upenyu hwavanhu hunobva waita sei? Vatsakatika, nekuti vanenge vasisina chokubata nenyaya yokuti vanenge mombe dzavo pavakatemba kuti ndipo pavachatengesa kuwana mari kusisina, ende vasina pavachaenda kunodzwana zvinenge dzafa dzese.
VaMoyo vanoti zvipfuyo zvinorasikira kuBotswana uko kune mafuro nemvura, murwizi rweShashe urwo ruri kudiwe renyika iyi.
Zvachose mvura hakuna, nekuti mvura Uganda South hainya sikuna zvakakwana inzvimbo yekuchengetera mhuka iyaiya. Saka madems akawanda akambovari ko akaitwa nehurumende yevarungu yakapfure kudhara. Atofa madems aya hakusina madems okuti anochengeta mvura yekuti zvipiyo zvigone kuwana mvura. Zvipiyo zvaizvi mombe dzinenge dzichitsvaga mafungo nemvura yekumwa nekuti Gwanda South ainosha mvura zviyai zvakanyanyisa.
Gore rakapera Botswana inonzi yakapfuura ndokupisa churu chemombe dzakanga dzarasikira kunyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chetungundu. Botswana yakadzika mutemo uyu muna 2006 senzira yekudzivirira kupararira kwetungundu pakati peZimbabwe neBotswana. Botswana inotengesa matani zvuru zvipfumbamwe zvenyama yemombe kunyika dziri kumawirira, kwotiwo mamwe matani zvuru gumi kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti vamwe varairidzi vave kuita zvechikorokoza kuti vawande zvinovabatsira sezvo mihoro yavo isisavabatsiri nemhuri dzavo. Izvi zvakataurwa nasachigaro weZimbabwe Teachers Association mudunhu reBulawayo vaWilson Mangena pamusangano wezvedzidzo wakakokerwa nesangano reWomen of Zimbabwe Arise nemusi wemugovera. Muchronicle mune nyaya inoti kanzuru yeguta reGweru yakabhadhara makambani matatu mari inoita madhora zviuru zana rine makumi mana nezvitatu $143,000 kuita basa rimwe chete pamotikari yevakafanobata chigaro chemunyori weguta vavakai Douglas Kwekwe. Meya veGweru vaJosiah Makombe vanoti nyaya iyi iri kuongororwa. Mukronikolo mekare mune nyaya pamusoro pevanhu vanopfuura gumi vakange vakazvivhara kumeso uye vaine mabhemba masanu nerekeni vakapinda zvechisimba mudzimba nhatu muemakandeni kuma 2 o'clock mangwanani ane zuro vakatorera vanhu mari inoita mazana matanhatu emadhora ekuAmerica, mazana matatu ane makumi mashanu emarandi, maselfoni nezvimwe zvinokosha. Vakatiza vakasiya vamwe vanhu vakakuvara. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vatereri veStudio 7 nevashamarari veStudio 7, ini nyaya yangu ndokuda kubvunza pamusoro pakupe uyu unoda kuita mabaielections ake achishandisa zita reMDC Alliance. Havatibvirepo apo, vari kutumwa neZANU-PF kuti vangokanganisira Chamisa chete, ndezvavari kutsvaka. Manje Chamisa havambomugoni, vari kufira mahara.
Hama wadiwa vashamarari vatepfenyuri vatereri venhepfenyuro. Udzai maavo kuti bvepfe ravana reri politics hadzidi bvepfe, hadzidi dzungu.
Makasimba here vashamarari vose veStudio 7. Charangu ndinoitwa Abion, ndiri kuSouth Africa. Zvava kuitwa neMDCT zvava kuratidza chaizvo kuti kudherera kwemhando yepamusoro zvinongori pachena. Zviri kuratidza zvoga kuti vari kushanda neZANU-PF, nokuti dai vasingashandi neZANU-PF masimba ese okuita zvavanoda kuita izvozvi zvivanoawana kupi? Vanongoziva kuti ZANU-PF nematare zvinoshandidzana, saka ndokwavanongoziva kuti nyango vakaenda kumatare vanongosvika vachinohwina. Vasada kushandisa zita ravatsvangirai, zvisirizvo. Ngavasiyane nomushakabvu mutungamiri wedu, vasada kushandisa zita ravo zvisirizvo. Vasada kutora advantage yekufa kwavakaita voda kushandisa zita ravo. Ngavasiyane nazvo vana Monzora zvavakuita izvi.
Makadiko paStudio 7 ana mukoma wandamukoma Jonga chete Mavelas ndakasingade kuti ndirekodze audio kuti hai zvekutaurwa navava vakomisha zvekuti vada kushandisa zita rekuti Alliance ngavatinyaro zvimwe zvinhu hazvide kudaro kubva vabuda pachena here zvekudaro kuti varoda kuzama kuvhiringidza havasi kunzotsitsi here nekutambura kwatiri kuita ko chiko nhaye vakomichi muchita unhu wakadaro tiregeiwo tisununguke tiregeiwo tiitewo zvinhu zvinoita kuti tive neramangwana rakajeka vana vedu vafarawo mune ramangwana ko ndeipi yamakuda kuchiitira nhaye vakomichi
pastudio 7 apo makadini 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 ndine chikumbiro chegweta guru vanavo madhuku ndoda kuti vambopindira ndovanoziva vanoti ndiona zvina mutemo havatitsanangurire zvakanatsa kupindira zvakanaka vakaenda kusupreme court vakati MDC Alliance inofanira kunzi MDCT nokuti ibato ravasvangirai kupe namunzora nakomisha vakatora MDCT vakatora neRichard Tsvangirai's house vakaenda nazvo saka nhasi chandishamisa da kuti vambotirasotaakuti zvava kuti vakuda kutora MDC Alliance vana monzora nakupe nakomishi sei ngokuti zvinge zva2018 kaizvi asi zva2014 zvavakapuwa ndiva madhuku ndisaka da kuti vambotaura mutemo wacho ndoupi apa mutemo wakona kune mutemo ndivanoziva zvemutemo nokuti mutemo atina kufunda mani ivona ndovakafunda mutemo kucambridge university vatasotitsanakana kana kuti vatitaure ngezvemutemo wemuzimbabwe nonipoti kudini hatizivi mutemo ndakumbirawo madhuku vambotsanangura ipa vatitsanangure zvakanaka nokuti ndiogweta guru rakakutinesa kuti vana kupe vapuwe bato iri remdct vakasara nealliance yavo saka ndashamisa kuti vati vafuti vakudzoka futi kualliance vanotora MDC Alliance votendeuka here nokuti vakatopuwa kare kange koti ngesupreme court vakatsikirwa negweta guru iri valavumo madhuki saka ndoda kuti vambotsanangura zvakanaka vatitsanangure ndo vanoziva mutemo tokumbira kuti vatitsanangurerwo ipapo tizive vamadhuku vapindire sevana vezimbabwe titizive tokumbirawo vamadhuku vapindire vambotitaura vatitsanangure vadaidze vapindire apa vatitaurire zvakanaka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica justice ruth ginsburg avo vakashaya nemusi wechishanu muwashington dc vakange vari mudzimai wechipiri kuve mutongi wedare resupreme court muamerica amai ginsburg vakaita mukurumbira mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu nekukurudzira kubviswa kwerusarura hwaiitirwa vanhukadzi amai ginsburg vakaberekwa musi wa15 kurume mugore ra1933 munew york vakashaya muwashington dc nemusi wechishanu vave nemakore makumi masere nemanomwe nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pawellesley college kumassachusetts dr chipo dendere vanoti vanhukadzi vazhinji vari kunetseka zvikuru nerufu rwaamai ruth ginsburg sezvo vakakonzera kuzururwa kwemisuo mizhinji kuti vanhukadzi vakwanise kuita mabasa mazhinji akange achinzi ndeevanhurume vega
justice ruth bader ginsburg vakazvarwa vari joan ruth bader vakazvarwa ivo mugore ra1933 vakashayika musi waseptember 18, 2020
Justice Ginsburg vakashaya sei Dr. Dendere?
Chirwere chavasvitsa pakufa pavo chirwere checancer chavanga vachistruggla nacho kwemakore mazhinji.
zvii zvavanonyanya kurangarirwa nazvo?
Vanozikanwa nekuva mumiririri paSupreme Court, inova court huru huru muno muAmerica, inoitwa yatinoti lifetime appointment, kuti vanhu vanenge vasarudzwa nemukuru wenyika kuva pakoti iyoyo vanova nebasa ravo kusvikira mukufa kwavo kana mukuritaya kwavo.
Vakawana chigaro ichi sei uye rini?
Ivo vakawana chigaro ichi mushure mekunominatwa naPresident Bill Clinton muna 1993. Vakabata chigaro chavo kubva ipapo 1993 kusvika iko zvino muna 2020.
Zvii zvavanonyanya kurangarirwa nazvo?
Vanonyanya kuzivikanwa nekumiririra panyaya dzakaita seUnited States versus Virginia, zvekuchengetedzwa kweenvironment nekumiririra kwekodzero dzevanhukadzi.
Vanhu vari kutambira kufa kwavo sei?
Vanhukadzi vazhinji vari kurwadziwa nekufa kwavo nekuti muno muAmerica vanhu vari kuti munhu achaiswa pakuva replacer naPresident Trump anogona kunge achida kudzosera kodzero dzevanhukadzi kumashure.
Vaishanda sei nevamwe vavo kuSupreme Court?
Vaizikanwa zvikare nekuva neushamwari hwakanaka nevamwe vavaishanda navo kunyange vaiva vemapato akasiyana-siyana. Pavakaenda kulaw school vakanga vari mumwe wevasikana vashoma-shoma vakakwanisa kupinda. Pekutanga vakatenge varambidzwa nekuti zvainzi vanhukadzi havafani kudzidzira zvemutemo. Asi vanhukadzi vazhinji vakuru nevadiki tinopa kutenda kwemapositions atinawo pamusana pavo nevamwe vakadzi vegeneration yavo vakashingaira kuti vaende kuchikoro vawane zvitupa zvemabasa akaita selaw nemedicine. Vanhu vazhinji vari kuchema zvekare kufa kwaJustice Ruth Ginsburg nekuti munhu aizikanwa nekufara, munhu aizikanwa nekuencourage vechidiki kuti varambe vakamirira zvedemocracy nemahuman rights.
Ava vange vari vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts. Dr. Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Akaboimba ne Sounds of the Muddy Face jaya guru Paul Mpofu nechikwata chake chezambuko nekambo kakamboitisa mbiri kanonzi Murambinda. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatatu, 7683. Kurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ine urongwa hwekuwedzera vashandi vayo vari mubazi rezveutano mari dzavanotambira. MDC Alliance inoti zita rebato iri nderavo uye harisi kutengeswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.